Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye nhau dzedu dzanhasi china zvita 24/2019. Hurumende yoyambira kuti vanhu vose vanoshandisa mapanga vachikorokoza vachapfurwa nemapurisa. Asi vanorwisa kodzero dzevanhu vanoti uku kutyora bumbiro remutemo wenyika. Nyanzvi dzozeya nezvedambudziko rekushomekwa kwemari mumabhanga kwasara zuva rimwe chete kuti vanhu vatambe kisimusi. Sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reparamende Dr. Ruth Labode vari kukurudzira kuti vanhu vagare havo kudzimba dzavo panguva yezororo yekisimusi negoredzva nekuti ndipo panonyanya kuita njodzi kana tsaona dzakawanda dzemabhazi nemotokari pamigwagwa. Muchirongwa chevechidiki cheLife Talk cheThe Connection na 8 PM tiri kuzeya nezvezororo rekisimusi tichiita hurukuro nevechidiki vanotandadza vanhu Taffy the Man naTando Van Moyo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.